Utano wa baba chikwero uri right zvao. But unongoratidzawo semunhu agara ari mustrongwe kwenguva yakatirebei.
Nezuro vakamiswa pamberi pedare, vanga vari kudare ripi chaizvo?
Vanga vari kucourt yekuHarare Magistrate Court kana kuti kuRotenrow, ndokwavanga vari. Tinokatyamadza zvikuru kuti baba chikwero vakasvika pakusungwa nenyaya yevamwe vanhu vedu vanenge vachisungisa vamwe vanhu vepati.
Kose mine mafungiro iwayo nekutika munhu akasungwa nemapurisa vamonzora.
Nyaya yokuvengana nekuda kungo zvazvine chekuita necongress mukati. Asi tinovimba kuti isusu tichakwanisa kuti vachikoeri vaburiswe mutrongo imomo. Tiri kushanda zvakasimbarara nemagweta edu.
Ndeapi magweta ari kuvamiririra?
Vana Profesa Madhuku, vana Sarudzai Chatsanga nana Nometa Kadoko, magweta miririra MDC zvine mutsindo. Saka tiri kuzviziva kuti vamwe vanhu varikuda kuparadza musangano wedu asi hazvibudirire.
Saka mutongi wedare remajistrate akatiwo kudii panyaya yamainge makwidza kudare yekuti vambosunungurwa?
Magweta edu vanotungamirwa na Professor Lavmo Madhuku vanga vapa chikumbiro kuti kusungwa kwakaitwa vachikovero hakuzi pamutemo. Asi magistrate weHarare airamba akati vachikovero vadzoke zvemudare musi wa27 April. Zvakadaro isu takukwidza nyaya yedu kudare repamusoro reHigh Court tichikumbira mari yechibatiso yebail application.
Vamwe vari kutika munenge makanonoka kuti vabatsirwe, zviri kufamba sei chaizvo vamonzora?
Nyaya yavachikovero tiri kuzama kuigadzirisa yakadhistebwa zvakanyanyisa nenyaya yeCOVID-19 lockdown yakanga iripo, iyo yaiita kuti zvinetse kuti matare agare achiita nyaya idzi.